havana kusarudzwa nevanhu. Vakangopinda muhotera vakataurirana pachavo kuti ndiani angade kuva mutungamiriri, kuti kana aita mutungamiriri pano pasi nedare remutemo rikatadza kuonawo zvakanaka, vanenge vaakutengesa chikomuredhi chemamwe makomuredhi kuti vawane mari vachidya. Akasike kutanga Nyaruwata achidai, nokuti he is never won an election and he will never win an election in our veterans, because we are still yet to understand him kuti kana achidaro mumwoyo varwiri vorusununguko here. Havasi kugamuchirika utungamiriri uhwo, ivo nesu, ivo vachibatsirwa neG40 yavo, nokuti maG40 ngatitenderanei tichibvumirana sezvinoita maloya mucourt. Todaidza maveterans ese oungana, isu totaura nyaya yedu tichiti ndisu vatungamiriri, ivo votaura nyaya yavo vachiti ndivo vatungamiriri. Kana even mutungamiriri wenyika sapresident wepati wataive naye achida kutaura, ataure, they won't stand the heat.
Saka muchatora matanho api tichiona kuti maa makaenda kudare redzimhosva muchiedza kuti musangano uyu umiswe?
Kuda ndingahuva ndakasunga maoko kunyatsotaura nezvinhu zvichiri pamberi pedare, asi takangoudzawo dare zvatakatadzirwa. Iro dare riri munzira yokuongorora, nhasi taida dare rikasungoti mozodzoka musi wa26. Saka ichiri nyaya iri kuongororwa nedare, asi isu takati kudare ndivanani kwava vaakuzvidaidza nezita reorganization inotungamirirwa naMutsvangwa. Yandiri inini the spokesman.
Tinozwawo kuti icho chikwata chitsvaichi vari kuti ivo danho ravakatora vakariita kuburikidza nemakomborero emutungamiri wevakarwa hondo vanove vaRobert Mugabe, vanove mutungamiri wenyika. Munozvitambira sei?
Regakanditaure ndichinyatsonzwisika, munozondiregererawo vanhu vari kuteera kuti ndichasanganisa chirume nechishona. Zvinenge zvauya. Zimbabwe National Liberation War Veterans Association iungano kana kuti igungano revanhu vakarwa hondo, rakazouya nekuda kwechikonzero chekuti hurumende haina kunge yakakwanisa kuchengeta varwiri vorusununguko sezvavanoitwa kune dzimwe nyika. Vakafunga kuti tiite private organization yedu inouya vanoda, vanoita mamembers ndivo vane vachida. Vakatenge vasingadi kuti organization iripo, but pavakaziva kuti it's a private voluntary organization vakaigamuchira. Asi vakanga vari cautious nokuda kwekuziva kuti ivo vakanga vagara kubva patakati Mozambique, vanhu vakanga vagara vakapesana nezvinangwa zveruzhinji rwevanhu zvavakarwira hondo. Saka vaitya kuti mauto aya evanhu aya angabutsiridze nyaya yeruzhinji rwevanhu. Ruzhinji rwevanhu haruna kuziva marriage between the war veterans and the party. Marriage yanga iri vanhu, kuti kana ZANU-PF yange ichiita zvinoda ruzhinji rwevanhu, vaizenge vachiwana rutsigiro rwevarwiri vorusununguko. But kana varasa vanhu sezvavaita izvino, neumbavha, netribalism, neapplication of the law, neviolence yavanoita, hapachisina marriage iyi yakavhurwa. Ndosaka takabvisa anonzi Patron kuti haachina basa, because takaona kuti haachisina chokuita nekwatakabva kuvabereki vedu kuruzhinji rwevanhu. Saka marriage iyi yakabva yabreka. Saka hatichisina ukama navo nokuda kwezvavakaita ruzhinji rwevanhu, zvavakaita upfumi hwenyika, nezvavakaita kusabudirira kwezvinangwa zvakafirwa nevamwe vakasara kuMozambique nevakazara mumakuva vasina kuigwa. Saka marriage yedu yakabva.
Chikwata chitsva ichi chiri kutiwo nzira yachapinda nayo muhofisi ndo nzira imwe chetewo yamakapindawo nayo imi muhofisi pamakatora masimba muchibvisa chikwata chaitungamirwa naJabulani Swanda. Munoti
pakabviswa chikwata chaJabulani Swanda chakaita kuti chigamuchirwe, inyaya yemashandisirwo anga akuitwa bumbiro remitemo kuti maelections anga akuitwa nenzira yanga isingapi ruzhinji rwevanhu, ruzhinji rwemao veterans mukana wokusarudza. Let me give you example yemaelections akaitirwa kuMount Darwin naJabulani Swanda mubhazi. Ende nguva iyoyo naJabulani Swanda panga pachine ukama, nekuti zvaa zvichiita sokunge vachiri kuita zviri kudikanwa nevanhu. Saka zvasiyana nenguva ino yekuti havachina chokuita nemao veterans acho kuti agara akagara sei, havachina china chokuita neruzhinji rwevanhu. Saka zvakatosiyana kare chaizvo.
Saka vakauya vachida kutora hofisi pamwe nezvishandiswa, muchaita sei?
Vanhu vakanaka, vanhu vanorarama nemodern civilization havatori nekurwisana. Isusu ya genetic nyaya yekurwisana, nyaya yeviolence, vanofanira kuti vaende nemutemo mutemo zvauri kuongorora nyaya uchava pasimba kana kuanima simba.
Sarudzo dzaifanira kuitwa rini pachiteerwa bumbiro renyu resangano?
Bumbiro renyu remutemo unfortunately iye tapfuma nei anofungidzira zvaanofunga asi isusu tiri kuenda kucongress mu2019. Congress yemahozitrins haidaidzirwi neministry. Isusu, we have nothing to do with the ministry. The ministry is responsible of the welfare of those who fought, of the war veterans, of the ex-political detainees and the collaborators. It is about the welfare, full stop. That's the executive power that the ministry has. Any other leadership of the association is done by the association. Example, yanenge kupi ndiye Teachers Association. Teachers Association haiende kunoitwa naPermanent Secretary we Ministry of Education. Inoitwa na Chairman we Teachers Association. So there is no way he can come in. He is just wasting his time. So really, tatuma nei na iyo ari kundotiratidza kuti ari kutsigirana neG40 nokuti naiye anozoonawo asingakwani semurwiri worusununguko. Saka otongotsvaga kuwana pekukwana napo akudaidzwa nana kasukuviri nana Jonathan Moyo kuti iwe uri muwavheterani ende anogona kunge asiri muwavheterani then aive angadai achizviratidza nemabikirwo aakaitwa haaibuda nezvaari kuita izvi kusenzesa mari yehurumende vanhu kurara mahotera vachiita zvinhu zvinoita benefit neG40.